Ndotenda ngomajonga, kanzuri yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongoapply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi Ministry of Directive yakapiwa neMinistry of Government inogavhene kuti kanzera anowana sei rezenja, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial sense or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficial anachangapiwa nekanzuro.
Ko vachiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount?
Anobhadhara discount senior management makanzo officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or emaresident. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeherald. Vari herald hazvishamise, ndo maitiro aro, ndo maonero aro. Herald inoona zvisipo zvisinga existi dhatiro rachinzi herald. Zvinozikana nevagari veHarare kuti kana vanyora stori iyoyi inoziva kuti izvo istori inozikana ndizvo ine manyepo, ine motive yekuti vagari vamukire guta ravo. Asi vagari vemuHarare havana nguva yekuita izvozvo because vanoziva kuti herald ine motive iyoyo. Ifirst time kuona herald ichibudisa headline yestori makuseni before the following day yestori, kuti acharisii kuti pane motive yekuti vanhu vazive. But zvii zvokuti izvo vanoziva kuti vagari veHarare vanoziva chokwadi, they trust kanzo yavo.
Asvika apa pari kunzi pane humbo kansela ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa angadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumirwa kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutevera process, apuwa lease iyoyo ilisi ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years zikasvika usina kuvaka any structure ipapo, wavaireta lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedza nhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya inechokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane pedi table mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isisi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangarai kumapurisa, endai kuzvachakapi, endai kuzaki, vanhu iye vadini vasungwe. Andokwana tebho kumupedza nhamo, anoziva process, anoenda kumbare ondoona market officer kuremembrance obatsirwa. Tichabatsira mastakeholders mugari wese kunyanyanya vemumbare. Makore apera ayo matebho emupedza nhamo aibvepa nhaunda kugoromonzi, kuruva, kuepueti nedhindura nanashamba. But tiri kuti nguva inei kwatiri kuenda City of Harare zakati izvo mabeneficiary mazhinji ngaabve mumbare achitwa pachena pajekerere zvisinei nematongerwo enyika.